manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina ndira 2025 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanofanira kuti vawane bheo kunze kwekuti pazoitwa muzvikonzero zvimwe zvinenge zviripo zvinokwanisa kuti dare rezonyima munhu bheo asi tinoona kuti bumbiro redu remutemo chairo rinotaura iro kuti musungwa wese ane kodzero yekupuwa bheo.
Gweta vatalent rusere vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana musadak nekutaura kuti sarudzo dzekuMozambique dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Mukutaura kwaari kuyunivhesiti hapana zvipuka zvakamusanganisa saizvinhu zvakaita zveshumba shumba idzinhu dzadzichihonyera usiku hwese uyaitiwo paanga ari pacho papaipfuura nenzou.
Mwana ane makore masere opedza mazuva mashanu ari musango rine zvikara zvinorura mushure mekurasika. Uwandu hwevanhu vakafa kuNew Orleans hunonzi hwakwira nechikwata chematikitiva cheFBI. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Major Street muHarare nasi ratanga kunzwa chikumbiro chasachigaro wesangano reSouthern African Lawyers for Human Rights vatalent rusere chekuti vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa dzekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika weImmigration Act pamwe nekurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yeMozambique nemudunhu reSADC zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuMozambique muna Gumiguru. Varusere varikutiwo pavakasungwa vakaitwa kafira mberi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yatanga mutikitivha ari kuferefeta nyaya iyi Detective Sergeant Edmore Chimera vachiudza dare kuti vanopikisa chikumbiro chavarusere. Vatiwo vacharatidza umbowo hwekuti varusere vainge vasina magwaro ekufambisa akakwana apo vakasungwa kuPlumtree musi wa23 zvita mushure mekudzingwa kunyika yeBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri. VaChimera vati vane umbowo hwemaWhatsApp audio nemavhidhiyo avarusere vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSADC kuti vasa tambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Varusere vanonzi vaitenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Nyaya yavarusere yatadza kusvika kumagumo sezvo mutongi vaisheunesu Matova vati vabatikana neimwe nyaya nekudaro vatichaenderera mberi nemusi wemubvuro unouya. Tabvunza gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere kuti pane mukana here wekuti varusere vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Vanhu vanofanira kuti vawane bheo kunze kwekuti pazoitwa muzvikonzero zvimwe zvinenge zviripo zvinokwanisa kuti dare rezonyima munhu bheo asi tinoona kuti bumbiro redu remutemo chairo rinotaura iro kuti musungwa wese ane kodzero yekupuwa bheo.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havaonese kuti varusere ndivo vakakonzeresa mhirizhonga yekuMozambique vachiti zviri pachena kuti vanhu venyika iyi havana kufara nemafambisirwo nezvakabuda musarudzo idzi.
Dai kuri kuti zvaakataura zvakakonzeresa mhirizhonga muno muZimbabwe taiboti ngatibonzwai asi mhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Vanhu vangatoti vari kuda kuona talent rusere vanofanga kuiri hurumende yekuMozambique kwete hurumende yemuZimbabwe. Asi sitatinoziva ndechekuti hurumende yekuMozambique inambobvira yabotaura nezvatalent rusere. Zvikana havana kutobonzwa nezvake. Vari kutoziva yehurumende yekuMozambique iri kutoziva kuti mhirizhonga iri kuitika ikoko imhirizhonga iri kuitika ikoko kuMozambique.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzekumavirira reEuropean Union rakati kusarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique kana kuti Podemos Venancio Mujane vari kurambawo kutambira zvakabuda musarudzo idzi asi dare repamusoro munyika iyi rakati bato reFrelimo rakakunda varusere havana gweta uye vari kuzvimirira pachavo kusvika pari zvino vanhu vanodarika mazana maviri vafa kuMozambique vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo akaitwa nemabatirwo esarudzo. Bepanhau remasvingomira rakaburitsawo vhidhiyo revamwe vanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF vaiti vainge vavhota musarudzo dzekuMozambique. Asi hurumende inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Varusere vaishandisa vhidhiyo iri sehumbo hwekuti sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka muhurukuro dzavakaita nenhepfenyuro dzakaita seSABC News. SADC iri kukurudzira mapato ese muMozambique kuti asiyane nemhirizhonga uye kuti ataurirane kuti nyika iyi ifambire mberi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakatotuma nhume dzavo kuMozambique kuedza kumisa mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
The Voice of America, VOA.
Matikitiva AFBI arikupomera Shamsud Din Jabbar ane makore makumi mana nemavire kuberekwa 42 mosva yekuraya vanhu gumi nevana kuNew Orleans muAmerica. Anonzi akashandisa motokari kutsika vanhu ava apo vaipemberera goredzva. Akabva apfurwa nemapurisa akafa. Motokari yaaityaira yainge yakaiswa mureza wechikwata chinopfurukidza mwero cheISIS. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutanganyauye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinhu zviri pazvirwe zvatikati quite unfortunate kuti zvakaitika especially panguva yedu vanacelebratewo goredzva. But ndinovimba kuti sezvatongoonawo mumaTV nemumanews vakabata munhu wacho and vachiri kuinvestigate nyaya dzacho and itoziva kuti muamerica zvinhu zvakadai so zvinhu zvinobatwa nezvakasimbara.
Tinoona zvakare kuti pane chimwe chiitiko chakaitika icho kuLas Vegas panze pehotera yevachange vari kugadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Munoona sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi vachiri kuchiinvestigata but zvatikuunzwawo zvekare zvekuita senge maybe havasi kuti pane zvakashata zvanga zvichida kuitika ipapo. But iri kuita senge mota yainge ine mafireworks yakangozongoputika zvayo. But I think mapurisa varura out kuti haingamboi iri nyaya yekuda kuvhiringidza vaDonald Trump onge motera imo.
Tingaone zviitiko izvi zvichizokanganisa here? Tinoona kuti takatarisira kuremekedzwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter musi wa9. Tozotarisa zvakare kuti musi wa20 iwo mwedzi uno kunenge kune kugadzwa kwavaDonald Trump. Zviri kuitika izvi zvingakanganise here zviitiko izviviri izvi?
Handione senge zvingakanganise the inauguration kana kuti the funeral iri kuitika. Zvataura kuti zvinhu zvakadai so muno maauthorities anenge atwe very heightened, atwe heightened alert. And kana pachida kuitika zvinhu zvakadai so zvinhu I think zvinenge zvakutozikamwa kuti pane zvakadaro zvingave zvichiitika pamusoro. But ndinovimba kuti ese magungano ayo achava achitoenderera mberi and handione senge anganzi angatomiswe nezviitiko izvi sezvo iko zvino mapurisa atotaura kuti vanenge vane fungidziro pane nyaya yekutanga vanenge vane fungidziro kuda pane vamwe vanhu vaishanda neuyo mukomana uyo akavhiringidza vanhu kuNew Orleans and vari kuinvestigata and uyezve icho chimwe chiitiko icho chikurwa kuti senge possible accident zvayo isina chokuita nechitororo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mutanganyauye weStudio 7. Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave ukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nisu padande mtandiri WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motraga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munu kwanisa ukuenda pa Facebook page yedu patino kupa link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ini vamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi razakari rekera. Mumwe mwana ane makore masere tinotenda pudu akapedza mazuva mashanu ari musango rine mhuka dzinorura dzakaita seshumba. Anonzi akatsakatika achitamba kunzvimbo iri pedyo nematusadona game park kumashonaland west mushure mekurasika uku anonzi akazobatsirwa nevebazi rinochengetedza mhuka dzesango. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata miriri wenzvimbo iyi mudare reparamende honorable Mutsa Murombedzi kuti vatsanangure zvakaitika.
Anogara ku community inonzi Kashisha yakaganurana nematusadona game park. Vana vavaitamba nekuti hekera yachona yakatoganurwa nemugwagwa nekuti iko mwana kana achitamba mukangokrosa dai watom game park. So vana vakatamba then iye ndobva angoramba achifamba vamwe vake vakadzokera kumba. Nokudaro akafamba kwakubva arasika the direction yekuti adzokere kumba. Nokudaro akagara musango mumatusadona mune shumba dzinodya vanhu nedzimwe mhuka dzakaitisisa dzakafanana nenzou nemapere for mazuva mashanu ari mumusango imomo.
Airarama sei kwemazuva mashanu aya?
Mukutaura kwake akazinge achidya zvicherwa zvemusango zvakafanana netambatsi, nhengeni netsvanja mafruta akadaro anowanikwa musango. Uye mvura yekunwa akaita zviya zvekufuita zvemufuku kuchera paRiverbed achimwa mvura mwana iyeye. So mazuva mashanu uye ainzi aigara ari kuti aigara pamatombo ndopaakawanikwa matombo musango mukatikati mukana zandozivhani kumatusadona achigara ipapo.
Urongwa hwekumutsvaga waifamba sei pamazuva mashanu aya?
Community yakabatana nemapark rangers reAfrica Park ava tinotenda chose. Community pavakaona kuti mwana ashaika vakatangokuridza ngoma usiku sezvatinoziva ngoma form of communication. Saka so usiku ngoma inoenda kure vaitarisira kuti akanzwa ngoma usiku anobva akwanisa kuteerera direction yekukubva ngoma oziva kuti then also we Africa Park ma game ranger aya vakanga vachimutsvagawo nevamwe vanhu vecommunity vachitsvaga vachipinda musango vachitsvaga mwana. Asi mukumutsvaga umu mazuva mashanu ese aya havana kukwanisa kumuona. Asi nezuva rekupedzisira pane area yavakazosvika vepark vema game ranger nemotokari yavo vanonziwo pavakapfuura kudai mwana uyo anofanira kunge akanzwa sound yemotokari ndobva amanya achiita seanoenda nekwaaifungidzira kuti yabva. So paakazonosvika ikoko akapfushika motokari yapfuura akatoona masimba ayo kudai so. So paakasvika parodhi totero temapaki toti akaona motokari yaenda akabva adzokera musango paanga ari. So lucky enough vemapaki ranger vaya vakadzoka nesemu rodhi yavakashandisa iyoyo ndo rombo rakanaka rakaita mwanawo. So pavakadzoka mapaki ranger vakabva vaona paarea pacho ipapo paine masimba anoratidza kuti ndeyemunhu. Vakabva vamisa motokari ndobva vatanga kusvaga paarea ipapo ndobva vakwanisa kumuwana.
Hapana here zvipuka izvo zvino zvamati zvinorura musango iri zvakamukanganisawo pamazuva mashanu?
Mukutaura kwaari kuita kuti hapana zvipuka zvakamukanganisa asaizvinzwa kwaita zveshumba. Shumba idzinzwa dzichihonyera usiku hwese uye aitiwo paanga ari pacho paipfuura nenzou nzou dzakawanda. Asi nekuti akanga awana nzvimbo iri nechepamusoro panenge pamatombo pakakwirira zvishoma saka dzaifamba zvishangu dziri muzasi. Asi aiti usiku mazuva ese ainzwa mapere kuchema usiku idzo shumba dzichema nekupfuura achidziona neidzo nzou.
Utano hwake wakamira sei pari zvino?
Pari zvino paakazowanikwa anga afreyo. So paakazotorwa akatozotorwa akanoiswa padripu.
Nengo ebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vachimirira Mashonaland West mudare paramende Honorable Mutsa Murombedzi vari parunare kukariba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto anochengetedza kumahombe kombe kweTunisia anoti awana mitumbi makumi maviri neminomwe yevanhu vemuAfrica vakanyura mugungwa reMediterranean vachiedza kunotsvaga upoteri kunyika dzekumawirira. Mauto aya anoti zvikepe zviviri zvainge zvakatakura vanhu ava zvakanyura. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti mauto eIsrael auraya vanhu gumi muguta reKhan Yunis muGaza. Vafa vanosanganisira mukuru wemapurisa muGaza vaMahmoud Salah nechipangamazano chavo. Israel yakayambira nezuro kuti ichasimbaradza kurwisa muGaza kana vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas muna 2023 vakasasunungurwa. Hondo iyi yakatanga musi wa 7 Gumiguru 2023 apo Hamas yakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri uye kupamba vamwe mazana maviri nemakumi mashanu. Israel yakabva yarwisawo Gaza ndokuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvishanu nemazana mashanu kana kuti 45,500 uye kukuvadza vanodarika chiuru zana nemasere kana kuti 108,000. Zvitevera kubviswa kwemutongo werufu mubumbiro remitemo nenyika mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaina bhiri raitsvaga kubviswa kwemutongo werufu kuti death penalty. Vakawanda munyika vanoti vari kutambira danho iri nemufaro vachipembedza hurumende. Asi kune vamwe vari kuti danho iri rinogona kutowedzera kuparwa kwedzimhosva dzekupondwa kwevanhu vachiti mhondi dzinenge dzisasatye kuurayiwa sezvo mutongo werufu unenge wabviswa. Sangano reAmnesty International muZimbabwe rakapembedza danho rakatorwa nehurumende iri asi richishoropodza chikamu chekuti mutongo uyu unogona kuzombodzoswa woshanda kwenguva pfupi pasi pechikamu cheDefense Act chiri mutemo uyu icho chinopa masimba ekumbodzoswa kwemutongo werufu kwenguva pfupi kana kuti state of emergency. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Riki Mukonza nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Tatanga Jonga atanga nekubvunza vaMavaza kuti vanoti kudiwo nedanho iri.
Idanho rakaisvonakisa zvikuru asi tikutarisa pamaererano nenyaya yematongerwo enyika. Asi tatapa mune yatinotiya justice yatingadi kuenzanisana pachishona. Kune vazhinji vakatongerwa rufu mhosva dzavasina kupara dzinozoonekwa vatourayiwa kare kudai vavasina kupara mhosva. Chepiri, munhu haana simba rekubvisa upenyu hwemumwe munhu. Even though munhu wacho ari kuda kubvisa upenyu, akabvisa upenyu hwemunhu. Idanho rinoratidza kuti Zimbabwe iri kuenderera mberi nekulemekedza kodzero dzevanhu nekuti chinhu chinonzi upenyu chipo chikuru, chipo chinokosha, chinobva kuna iye Nyadenga Musiki. Saka hakuna munhu anokwanisa kungofamba achityora ivo upenyu nekuda kwekufadza vazhinji kana zvakasiyana siyana. Saka hongu vanhu vangangotsamwa kuti tsotsi kana kuti mhondi yakauraya vanhu vanofanira kuurayiwawo. Pane chirevo chinotaura kuti tikati eye for an eye nyika yese inobva yazara nemapofu.
Profesa Mukonza, munoonawo sei pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika rekusaina bhiri iri kuti uve mutemo?
Tinotenderana zvikuru nepfungwa dzaiitwa mudare naDr. Mavaza. Kuurayiwa kwemunhu nekuti awanikwa apara mhosva kana kuti atongerwa rufu pasi rose yakawanikwa sekuti haisiriyo nzira inogona kuti iunze inonzi pachirungu justice. Chandangoda kuwedzera pane zvatotaurwa navamavaza ndechekuti tsvakurudzo yakaitwa panyaya iyi inoratidzawo kuti nyaya yedeath sentence haina kubvira yadzikisa kuparwa kwemhosva. Saka ukama huri pakati pedeath sentence nekudzikira kwekuparwa kwemhosva, vanoita tsvakurudzo munyaya idzodzo havana kuwana yatingati umbowo hunoratidza kuti pane ukama huripo hunoita kuti death sentence inzi ine zvairi kunyanya kubatsira stereki. Saka ndo chimwe chandaa ndichida kuti ndiwedzere, asi ndiri kutenderana nezvaiswa mudare navamavaza.
Dr. Mavaza, mhuri dzakarasikirwa nemunhu dzinowana here kuzorodzwa nekunge munhu azonzi akungogara hake mujeri upenyu hwese, dzimwe nguva achitoguma abuda?
Chekutanga Jomba, ndekuti tinofanira kudzidza chimwe chete, chekuti kutsika dzedu isu vatema kwanga kusina mutemo wekutongera munhu rufu. Munhu ainzi kana uchinge waraya ainzi mushonga wengozi kuiripa. Saka takakura tikakadzidza kuti tinofanira kuripirana, anenge auraya munhu anofanira kuripa kwete kuurayiwawo. Saka mutemo wekuti munhu anenge auraya munhu ngaaurayiwe mutemo wakatoudzwa kuvanhu vatema vemuZimbabwe, nekuti takati tina mutemo wakadaro.
Profesa Mukonza, hanzi mushongo wengozi kuiripa.
Vakandemiri, ndichiwirirani zvakare naDr. Mavaza. Ndiri kufara nechirongwa chenyu nhasi nekuti tinenge tiri kuwana zvakawanda zvandiri kuwirira naDr. Mavaza. Vataura pointi yakanaka chaizvo, nekuti matauriro edu haafani kuita sekuti tiri kukurudzira kana kuti hatisi kunzwira ava vanenge vaparirwa mhaka. Asi zveka kuurayiwa kwouyo anenge apara mhosva inokodzera kuti iye ange achiurayiwa hakudzosi hama yarasikirwa nayo. I think point iyoyo ndoda kunyatsoitwa. Kunyange uyo akaurayiwa hazvichaita kuti uyo anenge aurayiwa anobva adzokawo vane hama dzake. Asi tichidzokorora nyaya yekuti hatisi kukurudzira and hatisi kunzwisisa kukanganisirwa kunenge kwaitwa avo varasikiwa.
Dr. Mavaza, mutemo weState of Emergency unonzi president anogona kudzosa zvakare mutongo werufu nguva yacho yeState of Emergency.
Yes, zvakanaka zvikuru, nekuti chekutanga ndechekuti mutemo uyu uri kungoratidza kuti kana pachinge paitika dambudziko rekuti kuurayana kwanyanya munyika, vanhu vazhinji vari kungobayana, hakusina ari kudzidza kana kurespekta vanhu. Vanhu vari kungourayana sekuita kuyafanenge vaita. Saka defense act iyoyo inoita kuti president vadzose mutemo wavanenge vambobvisa unobvumirwa, asi kuti unenge wambodzwa pakangu wakadiki diki.
Vamukodza, munotiwo kuti mutungamiri wenyika anogona kumbodzosa mutemo iyoyo kwenguva diki diki panguva yavanofunga kuti vakakodzera?
Chandinotya vakandemiri ndechekuti unenge unogona kuzopa mutungamiri wenyika masimba akanyanya ekupota achidzosa mutemo iwoyo. Zimbabwe tinoiziva kuti takava na President Mugabe kwenguva yakareba vaiita zvimwe zvinhu zvaiisa nyatsofadza vanhu veZimbabwe. Saka zvandinotya nekubva kutsanangura kwaitwa naDr. Mavaza ndechekuti president vanogona kuzowana masimba ekudzosa iwo mutemo wekurayiwa kwevanhu uyu panguva dzavada, zvinogona kukanganisa magariro akanaka.
Avo vangwari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Ricky Mukonza. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza. Vamavaza vanga vari kuBritain uye vamukonza vari kuSouth Africa muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwakadini vateereri nevashamarari veStudio 7 tizobva ari pagweru apo Aiwa, inoda kungotaurawo pamusoro pezvehurumende yedu maererano nezvairi kuita nyanya pamabhodha apa. Tora zvinhu zvevanhu pavari kuita. Pamwe nekuda kupinda mumashops vachitora zvinhu zvevanhu, nyangwe vanobhadhara mateksi vanoita sei. Aiwa, hurumende yedu haina tsitsi nevanhu, haidi kuona vanhu vachienderera mberi vachiraramisa vamwe vanhu. Munyika medu hamuna maindastri, munyika medu hamuna chero kumanufacturing. Chati chiri kungoripo ndechekuti tiri kurarama nekushusha kubva kune dzimwe nyika. Zvino kana ivo vogarira mumigwagwa nepamabhodha vachitora zvinhu zvevanhu, zvinorevei? Ivo vene venyika, varidzi vacho vakuru vakuru, vari bhizi kungopinza zvinhu zvavo zvisina kana kuti zvinodeclare kana kudini.
Studio 7, makadiniko, makadini vashamarari vese Studio 7, tinokukwazisai tichiti makorokoto egore dzva ratapindwa nemusiki tiri vapenyu. Aiwa, munotigonera, munotiita basa zvakanaka, tatobengenukavo, tiri kunzwa nyuzi dzechokwadi pastudio 7. Rambai makadaro muchidipa nyuzi dzechokwadi kunyanya dzakarerekera kune hurumende yedu iyi yatishukurudzai, vasingabudisi nyuzi dzechokwadi dzinenge dzichiitika munyika medu meZimbabwe. Ini ndomugari wekuvictoria range kumasvingo. Aiwa, togara padhuze kumashopsi kwataimbo. Tashungurudzwa nerimwe bhawa rakangovhugwawo zvisiri pamutemo panonzi pataimbo pamashopsi pabuilding yagresham. Aiwa, yatishungurudza nenoise inoitwa ipapo. Mudhuri wacho hauna kumbokodzera kuva bhawa zvachose, hapana kana matoireti.
Raita, ini ndinoitwa Teachman pachinoya Studio 7. Tiri kumhoresai namukoma Jonga nanamukoma Blessing nevose vasamarari veStudio 7. Kasi ndine nyaya yangu yandiri nayo yemafees mashopu license. Tinoita zvemashopu izvi tiri pachinoya echinoya itangike. Mafees acho adhura, ndira zvekuti tinotokumbira kuhurumende yedu kuti dai yatinzwirawo tsitsi yataura through minister kana MP vataura necouncil, board recouncil, kutani 3 consecutive years malicense akakwira kudai. But gori rinori kuzvinhu zvakanyanyisa kuoma manje, zvekuti mvura haina kunaya gori rapera. Saka zvinhu zvinenge zvakatiomei zvokuti vanhu vanoremerwa kubhadhara. Vanenge vakutongokwanisa kubhadhara chokumwe ma$5 ma$10 gore rongopera pasina malicense. Saka tiri kukumbira kuti tibatsire.
Ya, vanhu vari kutaura nenhau yemapostora, kana muchinge matadza munhu mumunangagwa munomuziva wani kwaari, anooneka muZimbabwe mariko, anotopona life. Saka regai kundodenha mapostora, kundogovha mapostora uku, kana kudodistroya kuchipostora uku. Mapostora andiwo anowinisa munangagwa. Even chero Putin akati wauya pachechi havadzingu munhu pachipostora, anotonamata aonewo. Mari ndiye anongoziva zvitadzo zvako chete. Saka please,
pastudio 7 apo makadii? Ndinonziwo mugari wekumhondoro wanyamweda kunoku panyamweda pamashopsi aipo. But kana mazogara pastudio 7 iye anonzi Gift Mugano muzvinafundoyo chibaba, ndakambomunzwa achitaura munzi paredhiyo Pastor FM achitaura chokwadi chiri kuitika munyaya dzezimba.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu kana mashoko paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8pm nhasi. Apo tiri kutaura nemadzimai nezvegoredzva nezvavanoshuvira mugore rino ra2025. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gweta vatalent rusere vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana muSadak nekutaura kwavanonzi vakaita kuti sarudzo dzemuMozambique dzakabirirwa. Mwana ane makore masere opedza mazuva mashanu ari musango rine zvikara zvinorura. Tashika kumagumo ichirongwa chedu. Anukone kaini mfaro ndinwe nyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Tukisi na Taboka Ngube mnaoze Isindebelen.